sachigaro veZimbabwe Agricultural Society varongi veHarare Agricultural Show vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevari kuratidza zvirimwa mabhizimisi nemabasa hwakakwira nezvikamu gumi nezviviri kubva muzana gore rino, uye vanotarisira kuti show yegore rino ichanakidza kudarika gore rapfuura. Vakurudzira veruzhinji kuti vaende kuHarare Agricultural Show uko vati kunodzidzwa zvakawanda pamwe nekutandara.
Show mukana wekuvhura mabhizinesi, tiri mukana wekuvhura mabasa. Tiri kuti isusu nyaya yemabasa iri kunzi inonetsa. Nyaya yemabasa haisi kunetsa muno muZimbabwe chete, nyaya yemabasa iri kunetsa nekunze kwese. Saka tiri kuti isusu kune vanhu, huyai kushow mudzidze.
VaCraig vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti varimi vakaunza zvipfuwo nembeu dzemhando yepamusoro gore rino.
Tozoona isusu varimi waunza zvinhu kumombe, tine varimi waunza zvipfuyo zvakawanda zvikuru zvine unaku hwakanakisa zvikuru. Tine varimi wefodya waunza fodya dzavo dzakanakisa zvikuru fodya, uyezve tine varimi waunza donje ravo rakanakisa zvikuru zvekuti unofunga kuti ipikicha ukazobata ndipo idonje nekunaka kwarakaita.
Vatiwo kunze kwekudzidza zvekurima nemabhizimisi kuchange kuine mafaro nevaimbi vakawanda pamwe nekutandadzwa nevemauto, mapurisa nezvikwata zvakasiyana-siyana. Mukutandara imomo, veBuyZimbabwe avo vanokurudzira kugadzirwa nekutengeswa kwezvinhu munyika vanoti vachange vachishambadzawo zvinhu zvinogadzirwa muno. Mukuru weBuyZimbabwe vamunyaradzi wengwere vaudza Studio 7 kuti gore rino vachange vachisanganisa mafaro nekupemberera unyanzvi hwevana vemuZimbabwe.
Yava nyaya yokuti panouya makambani achiuya achiti pane vanhu vomuZimbabwe vari kuteerera vana Sulumani, vana Japresa, vana Jasignal zuva nezuva vari kuona mapurisa achiita zvidavodavo zvavo neefosi nemasoja achidonha mudenga makambani ari mushi mufield to industry. Toshanda nawo tese, takuti branded entertainment, takutiko wauya pano kufarmers festival asiziva kuti kune agri-seeds.
Imwe kambani iri kuratidzira gore rino eFlying Leopard Limited, iyo inogadzira midziyo inorerutsira vanhu kutakura zvinhu yakaita semabhara anodhunzwa nemabhasikoro. VaDangen Nyati vanoti midziyo yaanogadzira inokwanisawo kushandiswa nevanhu vanoita mabhizimisi echidiki akaita sevanotengesa mumigwagwa.
Tingangoti rinosanganisira zvese kubhara nekubhasikoro. Saka kubhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba, ndosaka takazoita kuti riite bhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba nekutakurawo zvakadi zvakawanda.
Show yegore rino iyo iri kuitwa pasi pedingindiraro kuti Field to Industry, Produce, Connect, Develop ichabvurwa zviri pamutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa nemusi wechishanu. Varimi nevamabhizimisi vanotarisirwa kubuda nemibayiro inosvika zana rezviuru zvemadhora gore rino. Gore rapfuura vanhu zviuru mazana maviri vakapinda muHarare Agricultural Show, uye gore rino panotarisirwa kuti pachapinda vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.